Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 11/2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerere munyika dzemuAfrica uye kuita kwesarudzo dzakachena.
Vadikleki vanga varipo uye ndo vanga vatori mutungamiriri weSouth Africa pakasunungurwa vaMandela. Vadikleki ndo vaitungamirira vandudzwo yakaitika kuti nyika yeSouth Africa ive inopinda pavutongi hweveruzhinji.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa waFrederick Willem de Klerk vakave mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid vashaya nhasi. Zimbabwe Warriors yotamba neSouth Africa na9 PM manheru ano kuJohannesburg mumutambo weFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 4691. Vanhu makumi matanhatu vakabatwa vaine chirwere ichi uye pavanhu ava pane vana vechikoro makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi. Pavana ava makumi maviri vari kumateveleland South, gumi nevana vari kumasvingo. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nezvisere nemazana matanhatu negumi kana kuti 3,408,610. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 2,669,749. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerere munyika dzemuAfrica uye kuitwa kwesarudzo dzakachena kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Magweta anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nemabasa eparamende eVeritas ati aziviswa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti mutungamiri wenyika azoisa runyoro rwake pachibvumirano ichi. VaMnangagwa vakatanga varatidza kuzvipira kutambira chibvumirano ichi kumusangano weAfrican Union musi wa21 kurume muna 2018. VaMnangagwa vakazopiwa mvumo nedare reparamende muna kurume 2019 kuti Zimbabwe ive panyika dzinobatwa nezvisungo zveAfrica Charter iyi, asi Veritas inoti zviri kuishamisa kuti sei zvatora makore kuti VaMnangagwa vazvisa runyoro rwavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaZiyambi kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta varisa chigaro vesangano rakazvimirira rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni.
Isu seZESNI tatambira nomufaro mashoko anoti President venyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vasaina zviri pamutemo Charter yeAfrican Charter on Democracy, Elections and Good Governance.
Zvii zvakutarisirwa kubva nhasi zvichienda mberi?
Danho rasara chete nderokuti mapepa asainwa naPresident iwavo atakurwe aendwe nawo kuAfrican Commission kuti Zimbabwe inge iri imwe yenyika 35 dziri kuratifaya African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Kose izvozvo zvakakosha kunyika yeZimbabwe?
Iri idanho rakakoshera nyika zvikuru nokuti takatarisa African Charter on Democracy, Elections and Governance. Charter iyoyo inozvisungo zvakatikoshera zvinoti nyika dzemuAfrica inofanira kunge dzichitevedzera maererano nekufambisa kana kuti mafambisirwo anoitwa sarudzo. Izvo zvinorevawo zvakare kuti mutemo wedu yesarudzo, electoral law, inofanirwawo kunge yava kutevedzera zviri mucharter yandataura nezvayo iyi. Zvinoreva kuti maitiro edu achaita sarudzo dza 2023, achaita maby-elections muna 2022, anofanira kutevedzera zvisungo zvemuAfrican Charter iyi.
Zvii zvimwe zviri muchibvumirano ichi kana kuti charter?
African Charter inotaurawo zvakawanda zvinotarisira kuti sarudzo dzinofanira kunge dziri dzejekerere, dziri free and fair, uyezve kuti nyika hadzifanira kunge dzichitungamirwa nevanhu vanotora nyika nechisimba vanoita mamilitary coup nezvimwe zvakawandisa. Saka tinoona danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri danho rakanaka, uyezve tinoti kune mutungamiri wenyika dai waro gwaro ravasaina iri rachimbidzika kuti riende kuAfrican Commission kuitira kuti pamaelections aakuya eby-election muna 2022 uyezve neharmonized elections dziri kuya muna 2023 dziitwe zvichitevera bumbiro kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Chimwezve charakatinakira bumbiro iri reAfrican Charter ndorokuti rinoremekedza marights eavo vanoongorora sarudzo, hatingati maobservers.
Vemunyika chete here kana kuti nevekunze?
Malocal observers zvese nemainternational observers. Kureva kuti rakuitawo zvakare kuti basa redu sezesini rifambe zvakanaka, tichiziva kuti takachengetedzwa nemutemo weAfrican Charter uyezve takachengetedzwa nemutemo weConstitution yeZimbabwe mubasa ratinenge tichishanda tichiongorora mafambisirwo esarudzo.
Gweta varisachigaro vesangano rakazvimirira rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbo yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaFrederick Willen de Klerk, mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid, vashaya nhasi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. VaDe Klerk vakatungamira nyika kubva muna 1989 kusvika 1994 uye vakazoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika kubva muna 1994 kusvika muna 1996. Mumashoko kuvatori venhau, sangano reFW De Klerk Foundation razivisa kuti vashaya kumba kwavo kuCape Town mushure mekurwara nechirwere chegomarara. FW De Klerk Foundation yatiwo mhuri yavaDe Klerk ichazivisa mukufamba kwenguva kuti vacharadzikwa kupi. Vasiya mudzimai amai Elita De Klerk uye vana vaviri Jan naSusan. Mukuziya nezveupenyu hwavaDe Klerk, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Regai nditi inini vaDe Klerk hatingavatori semunhu asina zvaakaita munhoroondo yeSouth Africa.
Kose muchidaro?
VaDe Klerk vanga varipo uye ndo vanga vatori mutungamiriri weSouth Africa pakasunungurwa vaMandela. vaDick Lek ndovaitungamirira vandudzwo yakaitika kuti nyika yeSouth Africa ive inopinda pavutongi hweveruzhinji. Tikatarira muchaona kuti basa iroro hatingari rerutsi, ibasa guru kwazvo. Hongu vaDick Lek vakamboshanda vari pasi pehurumende youdzvinyiriri yeapartheid kana kuti yorusarura yemuSouth Africa, asika vakazobetseravo kuti pabviswe vutongi ihwohwo hwevashoma kuchiinda kuno utongi hweveruzhinji.
Asi zvainge zvakakodzera here kuti ivona vaMandela vabatanidzwe pakupiwa mubayiro wekurwira runyararo kana kuti Nobel Peace Prize?
Regai nditi vaikodzera nezvavakanga vaita. Mukatarira muchaona kuti muSouth Africa manga makaoma zvikuru sei. MuSouth Africa manga muchifiwa, manga mune mhirizhonga nokuda kwoutongi hwevashoma, utongi hweapartheid, utongi hworusarura. Saka kana tikatarira isusu kuti vaDick Lek vakashanda navaMandela kuti vautongi hwohwo hubve pachiuya kwatingati utongo hworuzhinji muSouth Africa, tingati vaikodzera kana takatarisana naizvozvo, nokuti vakabetsera kuti kurwisana kwanga kuripo kuve kunopera. Tingati isusu vaikodzera kunyanya sei takatarisana nedonzo rokuregererana kana kuti inonzi reconciliation. Mukarangarira muchaona kuti nyange muno muZimbabwe vaMugabe vakauya nedonzo iroro rokuti vanhu varegererane, paya pavaita iwe shamwari wanga une pfumo rako chirigadzira riite gejo nezvimwe zvakadaro daro. Saka kana takatarira nefungwa yokuregererana, vaikodzera kuti vapiwe mubayiro iwoyo.
Asi nezvakaitwa navaDick Lek naivo vaMandela, mungati muSouth Africa mune kuyanana here pakati pemarudzi tichitarisa zviri kuitika iko zvino?
Hongu, zvinhu zvave nani muSouth Africa pane zvazvanga zviri pasi peapartheid, asi kuchine matambudziko zvikuru sei, matambudziko ane chokuita nezveufumi. Ufumi huchiri mumaoko evashoma, vazhinji vacho vari vachena. Izvi zviri kuitika kunyika zhinji dzomuAfrica. Kuwanikwa kwokuzvitonga kuzere hakuna kuunza rusununguko kunyanya sei rwezveufumi kune vazhinji. Saka izvozvo tiri kuzviona muSouth Africa. Asi pari panyaya yokuti pavunzwa utongo hworuzhinji vakabetsera, chotarisirwa izvozvo ndechokuti vari mumasimba ngavachishandisa masimba avo kuti zveufumi zvive zvinogadziriswa. Vana vaDick Lek vakaita chikamu chavo. Hongu, pane divi ravo ranga risina kumira zvakanaka, asi tingati isusu futi, ndingati inini, pakuzoshanda kuti utongo hwevashoma hubviswe, vakabetsera, vakaitavo zvavakagona kuita.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mumashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yasunga mukuru wemurehwa Rural District Council vaAlois Gurajena nenyaya yehuori pakugovera minda pane rimwe purazi mudunhu reMashonaland East. Vashandi vakawanda vari kutarisira mari dzebhonasi mwedzi uno neunotevera, zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi, zvichabatsira zvakanyanya mhuri dzakawanda uye vamwe vanozviitira mabasa emaoko vanotarisirawo kuti bhizimusi ravo rinenge rave kufamba zvakanaka. Vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti upenyu hwaoma zvawedzerwa nedenda recovid-19. Asi mumwe mudzimai, amai Joyce Mupamhirwa, vanozivikanwa nerekuti Anti Joy kuchitungwiza, vari kukurudzira mhuri kuti dzisungirire mari yadzinenge dzawana zvikuru panguva yekisimusi, nekuti panopera zororo iri zvinhu zvinogona kutonyanya kuoma. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Nguva yatiri nei Christmas zvaya kusvika kudaiso vakadzi ngatidzidzei kungozviti dzikamirei mbichana tichiona homwe dzana baba kuti munguva yecovid yatatiri zvii zvazviri kuitika uye mubaba vaibata mari sei nekuti tinogona kupa murume presha kuti ndotoda chakati nechakati nechakati pachristmas ofuicho kutinazoziva kuti zvinhu zvaasina kumira mushe shanda nebhajeti yako dzidza zvaunoda iwewe hanzi dumba rina glasi chireva kuti chaunodya pachristmas ka hachitombogone kuonekwa nemunhu ari kunzoo iwe ndiwega unozvipa presha wega saka semudzimai akarongeka akangwarira anofanira kuziva kuti homwe yemurume wake inobuda mari yakawanda sei kana ndaona mari yemurume wangu iri shoma ndakutoshanda nebhajeti yandinayo inoita kuti next year ndigorarama zvakanaka nemhuri ndisazvipinze muzvikwereti nekunozvifadza nguva diki diki inopfuura bcause christmas i one day saka kuti uyezve madzimai pamwe pacho tinhu twatinoda tinogona kutiparadzira nei chimatauriro chaiwo chaiwo ukatoziva kuti murume wako haana haikona kumudza kuti irombe netashaya mari yechrismas haikona kudza murume kuti irombe nekuti haana kutenga kana kuti huku yawaida pachrismas mamakoresi pamwe aisitenga pamwe nekuda kwenguva yatasangana nayo iyi ndiwo paatadza kuwana mukana wekuti akutengeri chigamuchira zviripo nekuti mangwana anouya next year kuzvinogona kuita zvakanaka mukadzokera pamaiyi saka madzimai ari mudzimba yeyo christmas yasvika kutsikanai nezvaminazvo zvauya nababa vatembo ngatigamuchireiwo izvozvo
ko ivo vana baba vari kunzeuko munoti chiipo
vana babawo vari kunzoko kana uchiziva kuti iwewe une mari inokwanisa kuti mhuri yako ifare fadzawo mukadzi wako haikona kuda kufadza vekunzoko wemumba yeye mufadziwo kuda nayowo kana mari iripo mukadzi anotsanangurirwa mune zvakanaka wofuti kuti amai mwana mari handina mari ndinayo kana kuti handina kana ari mukadzi anodaimba ikaanzonzwisisa kuti baba vemwana vari kuti mari havana ichokwadi kuti havana kune varume masozika ekuti anoti ini mari ndihandina iye ainayo zvake ozoona akuraradza achinodhakwa achibuda kunzoka achinogozha nemafrenzi but mhuri aisiya isina che chiisina zvakakwana vana baba futi variko vasingatokoshesi masprovisi vana next year kutevera vasingakoshesi kuti marenti ari kuuya next year vanongofunga zvekufara panguva iyoyo saka tiri kuti sana baba nanaamai christmas iri kusvika hatitinoisi nekuti vamweni muchatemana nemapanga vamwe muchairwa nenyaya yekuti muda kuedza kuzvifadza ofuti mari kana kuti nezviripo hazvisikukwanisika saka mukadzi ukangozva kuti ai muruma wangu anachakati haana mari yakati saka takushanda nezviripo irinowo baba kana mawanawo mari kuteera mukadzi wemupachena mufarewo nemhuri zvakaringana nekuti nguva gore raperaka tofanira kuselebrate takudawo muchi mukovhidi tiri vapenyu hati ndizvo
amai Joyce Mupamhirwa vanozivikanwa nekuti anti Joy vari parunhare kuchitungwiza naMarvelous Mhlanganya uye westudio 7 tichaenderera mberi nehurukuro iyi na8 Manheru muchirongwa chewomen's round table. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America neChina nezviro dzakashamisa vanhu vakawanda vari kumusangano uri kuitwa kuGlasgow kuScotland wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26 apo dzakabuda nechisungo chimwe chete pakutsvaga nzira dzekuderedza kusvibisa mweya wekufema nemadhigiri Celsius maviri kwemakore gumi anotevera. Izvo zvauya panguva iyo nyika dzave kupeta musangano uyu zvichitarisirwawo kubuda nezvisungo zvekudzikisa zvinokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze zvinozokonzera kusanaya zvakanaka kwemvura nemamwe matambudziko. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica panyaya yezvemamiriro ekunze vaJohn Kerry vakati China neAmerica dzinogara dzichinetsana munyaya dzezvematongerwo enyika asi panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze dzine maonero mamwe. Mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze muChina vaXi Jinping vakatsinhira mashoko avaKerry vachiti pane mukana wakakura wekuti nyika mbiri idzi dzidyidzane panyaya yezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Ghana inoti iri kutora matanho ekuchengetedza imwe mhando yetsoko inowanikwa kumawirira kweAfrica iyo yave kutsakatika panyika nekuda kwekuparadzwa kwemasango nevanhu. Sangano rezvekuchengetedzwa kwemhuka reWildlife Vets International rinoti kwangosara tsoko idzi chiuru chimwe chete pasi rose. Nyanzvi munyaya dzeutano hwemhuka muGhana vamei Zieka vanoti vave kushanda nemasangano akazvimirira mukubatsira kuti tsoko idzi dziberekane vodzidzosera mumasango. Nyaya yekusaitwa kwesarudzo dzemabielection dzekutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakadzingwa kana kushaya yanga yatsviriridza vamwe vemapato anopikisa zvikuru veMDC Alliance nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende iri kuramba kuita sarudzo idzi maune. Ukuwo hurumende yaipa zvikonzero zvekuti vanhu havaikwanisa kuungana vachiita sarudzo nekuda kwedenda recovid-19 iro rakavharisa zvinhu zvakawanda kwete muZimbabwe chete asi kuti pasi rose. Asi sarudzo idzi dzinenge dzave kuzoitwa kana zvakadziviswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti sarudzo idzi dzingangoitwa musi wa23 kubvumbi 2022 zvakabudirira. Nezuro mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vakaudzawo musangano nevatsigiri vavo kukopa kuchimanimani mudunhu remanikaland kuti sarudzo idzi dzichaitwa mukutanga kwegore rinouya kunyange hazvo vasati vatara mazuva esarudzo idzi. Kune zvigaro 20 nezvisere kana kuti 28 zveparamende nezvimwe 100 nezvishanu 105 zvemakanzuro zvisina vamiriri mushure mekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance pamwe nenhengo yezanu PF muparamende nemakanzuro uye kufa kwevamwe vamiriri. Sezvo zvajeka kuti sarudzo idzi dzave mugwara rekuti dzinogona kuitwa gore rinouya, kuve mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vachada kupinda musarudzo idzi vari kuti kudii. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yezanu PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanoti kudii nemashoko ekuti sarudzo dzemabielection dzingangoitwa mukutanga kwegore rinouya.
Chekutanga chofanira kuziya mhuri yeZimbabwe ndechekuti isu semusangano takati sekuchema, asi ndoo mutemo zvaunotaura kuti kana kuchinge paita kuti constituency kana ward munhu ashaika kana kuti abva kana kuti abviswa panoitwa sarudzo mushure memazuva asikapfuuri 93 months ndo zvinenge zvichitarisirwa. Saka isuwo tinenge tichiona nekuti hatiraramiri tiri tega muno muAfrica kana muno munyika, tine dzimwewo nyika dzakatitenderedza kwakaitwa maelections akabudirira maelections angatore enyika yese kusanganisira upresidenti chaiwo. Saka tobva taona kwedu kuno kuZimbabwe kubva kwavhariswa maelections completely zvisina kana dhiti rotaura kuti aiwa tiritarisira kuti zvichafamba zvakadai zvafamba zvakadai. Zvaingotiratidza zvega kuti ava nhava vane zvavakananga inyaya kuti vana vaZimbabwe vasawana mukana kana vasawana vanhu vanovamiririra vanomirira zvido zvavo.
Tinzwe kuna vagakanje. Vagakanje munoti
ndinotenda zvikuru koma ende ndowirirana mukoma wangu pavataura kuti kumiswa kwaita maelections papaine chinangwa ichokwadi papaine chinangwa. Ndinobvuma zvekare pavari kuti dzimwe nyika dzakaita maelections ichokwadi dzakaita. Isu kuno chatinokoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Isu kuno chataikoshesa kuchengetedza vanhu kubva kudenda. Ndosaka muchiona kuti nyika dzese dzamuruti dzakaitwa maelections, nyika dzese dzamuruti vaita dhemokrasi vakaexercisa democratic rights vakalusa rights of life. Saka tatiri pembe pekuti hurumende inotarisa kuti tingaita maelections chirwere chinozospreada kusvika pati, uyezve mari yatinofanira kuitisa maelections yacho. Ko kana tikatenga hedu vaccine vanhu vakavhakisinitwa. Ndosaka muchiona kuti Zimbabwe iri kuyemurwa even nemafirst world countries kuti yakagona kubata nyaya dzevaccination. Saka zvaitaurwa napurezidendi nezuro vari kukopa kuti aiwa tigadzirai kuita maelections vaitaura vakamira padevelopment vaenda kujeni yedevelopment. Ndo zvinotanga kuapreciatewa izvozvo.
Vahlachiwayo,
chinondinakidza ndechekuti election inosanganisira kuunganidza vanhu, inosanganisira kuti vanhu vaite marali mameeting. Asi marali kana mameeting aimiswa opposition political parties neMDC Alliance vakatendera vana munzura kuita congress, vakatendera maMPs avo kusanganisira ivo ana Munangagwa wacho vacho nana mai Munangagwa vaita marali nyika yese vachitenderera vachiita marali. Havana kana kumira, havana kana wanjera vakavhara kuita marali. Vakaita maelections ava vaita macongress kumadistrict kumachimba vaita vachiunganidza vanhu vazhinji. Saka zvinomisamisa sitereki munin'ini wangu achitaura nyaya yekuti vanokoshesa upenyu hwevanhu nekuti vakavhara maelections, vakavhara kutika kudyiwa neMDC Alliance.
Vagakanje,
koma wangu anofanira kudyisa mashandiro epa parliament. Chero ma MPM DC Alliance A saka tisoka parliament. Decision inobudirira ndevanhu vane more than 2/3. Zano PF haifa yakatya kuti zvone MDC nekuti MDC Alliance haisati yambodya Zano PF. Uyezve hatigone kutya kuti yone bato risinga exist. Hatitozivi kuti pavachaenda kuma elections vanenge vachinzani masvondo apera vaijanzi ta registerwa citizens convergence for change. Saka shuwa tingamisa ma elections tichitya kuti yone bato risati ralonjewa.
Vasachwayo, bato renyu hanzi harina zita, munopinda sei musarudzo, pindura itinzwe.
Aiwa, takataura, ndofunga hapana confusion ipapo. Vana veZimbabwe vanoziva vatungamiriri vavo. Vanoziva kuti president wavo, president Nelson Chamisa. Ndove saka muchinzwa kuti ngapinde hake mukomana. Ndove vanoziva kuti mukomana ndiani. Saka hapana kana confusion. Vanhu vanofamba nemukomana vanozikanwa. Vanhu vanoda shanduko muZimbabwe kuti zvifambe vanozikanwa. Saka nyaya leadership haisi kana problem. And the spokesperson wedu akataura kuti makaona pazvivhitivhiti pamasaisai pakasiyana siyana uchitaura kuti aiwa chatopedza tatakutoziva kuti tichipinda mune next election bato rinenge richishandisa rimwe zita. Asi nyaya haisi nyaya yezita, inyaya yeugaro hwevanhu, inyaya yekuti totungamira sei nyika. Vanofanira kutungamirira nyika ndeava vakatungamirirwa nemukomana anova President Nelson Chamisa.
Vagagandike mapindurwa apo, pindurai tinzwe.
Isusu patiri kupomerwa kumisa maelections. Tiri kupomerwa tichinzi tiri kutya bato rinonzi chii nekuti hatigone kumisa maelections. Tichitya bato risati raregister, bato risati ralonja, bato risati raapo. Haugone kuenda kumapurisa ka kunoripota kuti pane munhu arikuda kundibira kana kuti face yake yakafita kuti haimbavha. Saka tinomisa maelections. Nelson Chamisa tinenge tichimumisa nebato ripi kana kuvaimbi chaiko kunonzi Alec Macheso and orchestra mberi kwazvo. Handiti dai vari vemGCC vari kutombotaura izvozvo zviri nani. Vanhu vasina bato.
Avo vanga vari nhengo yeZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanjwe. Manzwa zvakare kubva kumunyori anoona nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Sachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri kutamba neSouth Africa manheru ano kuFNB Stadium muSouth Africa nenguva dzepfumbamwe mumakundano emutambo weFIFA World Cup iri kuitirwa kuQatar muna 2022. Zimbabwe iri mugroup G uye yakatobuda mumakwikwi aya sezvo isina kana mutambo mumwe chete wayakakunda kunze kwekuita mangange 0-0 neSouth Africa mumutambo wekutanga. Ghana yaita mangange 1-1 neEthiopia mumutambo watambirwa muJohannesburg sezvo kuEthiopia kuine hondo. Kunyange hazvo Zimbabwe yakabuda mumakwikwi aya, nyanzvi munyaya dzezvemitambo uye vakambotambira Caps United vaimo nezvimwe zvikwata muPSL vamoo moyo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti mutambo uyu wakakosha zvikuru.
Blessing, ndakatarisa vakomana vadaidzwa, ndinoona murayiridzi Mapesa ari kuzama kugadzira chikwata chinganotambe zvakanaka gore rinouya kuAfcon. Mutambo uyu kwatiri wakakosha nekuti kunharaunda yedu yekuno kuzasi kweAfrica tinofanira kufamba isusu tichizvitutumadza.
Zvinokwanisika seizvi?
Kuti tinyatsofamba tichidaro tinofanira kukurira vakomana veSouth Africa. Uyezve ndinoona kuti nevakomana vakadaidzwa ava vakati wandei vacho vanoda kuratidzira kuti vanotogona uyezve vanoda kutotamba zvekuti kuti vakwanisire kuratidzira kuti vanokwanisa kuenda kuAfcon mugore rinouya. So ndodaira kuti vakomana veSouth Africa vachange vakaremerwa nebhora irori, ende vedu ndotarisira kuti kwanhasi vachatamba zvinodekadza uyezve tinofanisa kukunda.
Ghana neSouth Africa tingati ndidzo dzasara chete apa dzine mukana wekuenda kumakwikwi aya. Taona Ghana ichiita iyo 1-1 neEthiopia. Semaonero enyu izvi zvinorevei?
Nemafambiro aita mutambo pakati peGhana neEthiopia, mutambo waita 1-1. Chikwata chaane mukana mukuru wekuqualifya iSouth Africa. Ndodaira kuti dai ikangokwanisa kungoita draw, then ikaenda futi kuGhana ikoko yonoita draw, inenge yakutokwanisa kuenda kuWorld Cup. This is the closest they can be.
Nyanzvi munyaya dzemitambo vamoo moyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. munokwanisawo kudzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.